nyanzimu ya zezo upumi dinoti mzinafundo mtuli nguwe ndiwo chete mshanyi mjerusarema ainga aseru kuziva zuriku itika apo waka wimbisa kuti upumi wenyika uchawezera nezvika mzinodarika zvinomwe kubamu zana kana kuti 7.4% gorerino apo vai parura budget ravo re gorerino asi nyanzvi idzi dzinoti akaandike kutanga vanguve vachivimbisa mashura asi vachikundikana nekuti vakambozviita muna 2019 na 2020 kuti upfumi uchaita zviri nani asi akava manyautsa mukanwa arava kurota ichiyamwa. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti nemamiriro aita zvino hapana chekuita kunze kwekuvhara mamwe makambani.
Zvange zvakarongwa kuti zviitwe gore rino ra 2021 zvekusimbisa upfumi hwenyika nekutarisira GDP growth zvichakanganisika nenyaya yemalockdown ataanavo. Asi malockdown aya ari necessary nekuti COVID-19 infections dzakwira munyika. Saka it's a matter of yekustrike a balance between kuchengetedza upenyu nekutiwo makambani anga achishanda. Zvese zvakakosha asi tinoona kuti zvikuru kuchengetedza upenyu. Tinodaira kuti nekufamba kwenguva pachabvumirwa makambani zvakare kuti aoperate asi pasingaitwe compromise nyaya dzehealth and safety.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti hurumende ikaita zanondega zvichatopa kuti upfumi hutatarike.
Hongu tinobvumirana nehurumende kuti ine responsibility yekuprotekta vanhu nekutora matanho sezvakaita selockdown. Asi sekuona kwendaita havana kuita proper consultation yekuti vanzwisise kuti lockdown yacho inofamba sei nemape nzvimbo dzine matambudziko makuru dzinoda kuti dziya sekutariswa palockdown. Tingati inyika yepere kana kuti pane mahotspots anofanira kupuwa simba rakawanda right. Saka tikanguta lockdown tovhara nyika yese tisina kunyatsa kunzwisisa kuti ndepapi panoda kuti pagadziriswe ndepapi papari nani tinobva tamisa kufema kwenyika yese.
Vamugano vati zvimwe zviri kuitwa nemapurisa zvinonetsa kuzadzikisa.
Kushandwa kwaagriculture kuri very fluid. Vanhu havangofambi sezviri kufunga mapurisa kuti munhu anofamba unga aienda kuchechi. It's up and down. Kutengeserana chimbi chimbi kutenga nekunzwa kumunda pakati dambudziko mumunda regonye semuenzaniso kuti umbotsvaka sabhu kuti vari kupi waenda kurufu waenda kusikokiyana weida kupuwa sabhu kuti umhai unotenga mushonga wegonye zvichanetsa izvozvo.
Vaenderera mberi vachiti nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba chete haidzivirire kupararira kwechirwere checovid-19.
Tiri kunzi tokuenda palockdown totolukirwa mumba tozoita chiita bva ipapo. Hazvina kujeka kuhurumende kuti what measures, what programs are they going to be taking kuti zvibatsirise kuti tideredze denda recovid-19. Sekuenza nzinyaya dzekutesta nhau dzekurapa nenhau dzekudzidzisa vanhu hazvina kunga zvajeka tangodzigarai mudzimba. Saka zvinoreva kuti panopera musi wa 30 January COVID inokwanisa kunge yatowedzera nekuti tomaita tapuridzira katirimo pasina ari kutesta pasina ari kurapwa.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vatiwo
sezvatinoziva lockdown yakapedzisira kuannounsa kana kuti yange iripo gore rakapera vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa, makambani zakawanda haana kukwanisa kuzovhura. Kana chiri chinhu chakadaro taitarisira kuti hurumende isati yaannounsa kana isati yataura yobvunza vemabhizinesi, yobvunza vashandi, yobvunza vanhu vakasiyana siyana kuti tingaita sei sezvo tasangana nedambudziko. Zvese izvozvo zvina kuitika. Saka tine dambudziko iroro yekuti iyo zvino vashandi vane mibvunzo yakati wandei asi minduro yacho haisati yawanika.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Idzanzi 30 days saka pa 30 days apa zvinenge zviri kutarisirwa kuti panenge pachitarisirwa kuti zviri kufamba sei nekuti chakati lockdown idzoke. Ma cases e corona anyanyo kukwirira especially pa Christmas period hapa. Saka mukwedzera kwacho kwa ku Zimbabwe, as you know, my health facilities edu are already stretched. Saka ma intensive care unit beds akawanda atori occupied. Saka lockdown inobatsira kuridzisa kuti chirwere chirambe chitenderera nekuramba chichispreada. Apo mamwe plans ne resources achiunganidzwa kubatsira vanenge vataona chirwere kuti vakwanise kunge vachirapwa. Ukoti kutarisirwa kuti onyaya yevaccine yakataurwa kuti kuchange kune vaccine dziri kubva kunze kwenyika dzinenge dzichisvikawo. Saka ichi chinhu chiri kutaridzirwa kuti munhu wese ngaazvifarire, ngaabatsire nepaanokwanisa. Vanhu ngavaite social distancing, vageze maoko, vapfeke mamask if you have to move, ende famba uchiita zvebasa zviri essential.
Vativo handi makambani ose ari kuvharwa.
Upfumi hwenyika hunogadzirika. Maessential services akaita seagriculture nemining ari kuramba achienderera mberi. As long as one watch observe my World Health Organization standard operating procedures.
Kunyangwe hazvo pakawanikwa nhomba yekurapa chirwere ichi, paine tarisiro yekuti upfumi uchaita zviri nani pasi rose. Zvino zvinenge zviri kutora nguva kuti zvigadzikane. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.